wa mutikudzi hatine ukama hunobvira kuma 1980 wakatanga basa redu ndinonyanya kuverekera mukunyora mapoem nekuperforma mapoem netheatre but mukushanda medu vamutikudzi iyi vakazonge vakatora pokutanga poem yangu inonzi Kanyanisa kudhara kuma 1980 vakaiita rumbo kubvira ipapo tata kushanda tese ma-album au mazinji ndini ndainyora matranslation maindapretation okuti vari kuimba kuti ini tisiona kuita sinje kwenyika nevari mune munyika vasinganzi tisiona saka ndaita maindapretation nematranslation for more than 10 ma-album au nokunyora mamwe ma-article aibatsira kupromota mabasa avo uye vakandirekodhera album rangu rokutanga ndaingoperfoma tichingoperfomawo negroupu redu rendira detendira but vakanditi zviri kure zvinhu zvako toda kuti tizvirekodha ichiri mupenyu kunge vakatoshanyirwa kuti pamwe ivo vanoenda kunditangira vakandimanikidzira technically kusondi nyengetedza kuti ngatirekodhei and vakandirekodha for free palabel yavo Token Music Label saka tiri album rinonzi Napkin ravakarekodha kumberi kwese kune makore ese apfuura vatatingoshanda mozva mabasa edu ava munoita zvakawanda zvakangosiyana siyana
pakuedza mangwanani tinongoti kwaye nokuti hazvina musoro kuti uti marara sei zvingori patena aita ngonono dzivo nedzivo handiti madziro edzimba dzedu angori mapepa zvicharamba zvakadaro kusvika zuva rakutaura kamupupuri chikurukuru chigotiti sim zvese nezvitumba zvedu neimba dzedu zvese zvigotiti wiru mudenga kunge ngoro yemoto yairaita
ita tiri kushanda tese mamwedzi dzapfuura izvi tichigadzirisa biography yavo saka taita mainterview tichinyora tichididiri saka rungano rweupenyu hwavo vaenda sisati apedza saka tichaona kuti tichadii nebhuku ravaida kuti tichinyore
takanga neunyorwa upenyu hwavo yamaa muchiti muri kunyora imamasvika pati
tatachovha tachingotaura zvatachiita taingogara pasi tingouya tingoti vasingatimbotarisai zvakati tikatangotaura nyaya dzekuti munofarira bhora here kana kuti gore rakati chichaitika muri kwaisirizi saka handingati tatapapi kana kuti kudi but papa tine basa rakati wandei kumberi but hatinazvo vokwanisa ngobudisa kanyaya kanonzi zvichika nevanhu tangotaurawo upenyu hwavo matauriro avo iwo
rama yangu nyarisira raramo iri nani unofanga usina magwaro moyo wakanaka kuwana upenyu uri nani rama yangu kusvika riniko kuchisaka chiedza murima kuchikwata zira murima kuchisagararamo murima rama yangu Thank you.